Mumwe wevanoti zvirango zveupfumi zvingazvibviswe zvachose ndiva Calvin Chitsunge, nengo yeBroad Alliance Against Sanctions. Nengo dzeBroad Alliance Against Sanctions dzakatanga kuratidzira pamuzinda weAmerica muna kurume 2019 uye dzinoti dzicharamba dziripo kusvika zvirango zvabviswa. VaChitsunge vanoti zvirango izvi zviri kukanganisa upenyu hwevana veZimbabwe.
Zvirango zveupfumi zvakaisirwa Zimbabwe zviriko zvechokwadi. Ende achisi chokwadi kuti titi zvakaisirwa vanhu vaya vanotaurwa nekuti maeffects azvo zvirango zveupfumi haasi kuvanhu ivavo, tiri kuvaona kumaordinary citizens isusu. Tisu tiri kushaya mishonga kuzvipatara, tisu tiri kurwara zvirwere zvisingafaniri tichirwara nazvo zvinana korera, vana typhoid, tisu tiri kuona kuti infrastructure development yedu yadonha. Saka tiri kuona kuti masanctions aya ari real and ari illegal. Masanctions aya, and it's a violation yema human rights. Saka chikumbiro chedu ndechekudai masanctions anga abviswa, economy yedu yova free, tokwanisa kunge tichiwana magrants sedzimwe nyika, tokwanisa kunge tichibetserwa sezvo takaona kuti pakaita COVID kune mari dzakapuwa dzimwe nyika, but Zimbabwe inonge ichikwanisa kunge ichiwana mari dzakadaro nenyaya yekuti tirichi under sanctions.
VaChitsunge vanotiwo hurumende iri kuremekedza kodzero dzeveruzhinji pamwe nekugadzirisa mitemo yaikanganisa kuzadzikiswa kwekodzero dzevanhu, nekudaro hapana chikonzero chekuti zvirango izvi zvirambe zviripo.
Kodzero munyika tinoona dzichiremekedzwa zvakanyanya, tinotonzwa zvichitonzikana zvingava kuchikoro. Taitoona pano mumwe murayiridzi mazuva apfuura yakambunyikidza kodzero dzemwana wechikoro akatosungwa, tikanzwa akatotongerwa makore ake akanzi achange ari muchitongwa akazopuwa community service. Sazvinotorera zvinhu izvozvo zviri kuitika, zviri kugadzirisika.
Mutungamiriri webato relabor, Economist and African Democrats, Muzvare Linda Masarira, vanotiwo zvirango zvakaiswa izvi zviri kukuvadza upfumi hwenyika, nekudaro zvinofanirwa kubviswa.
Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vazive kuti masanctions aya ari kukanganisa ikonomi yedu. Kana tichiti ikonomi, tichikureva hupfumi hwenyika, kupfumbira kwehupfumi hwedu hwemukati menyika yedu. Saka saizvozvo Zimbabwe ine kodzero zvakare kuti igone kunoita mabhizinisi nedzimwe nyika isina kunzi iya hamukwanisi kushanda nayo nekuti America yakakuisa ipa masanction.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANPF, vatafadzwa Mugwadi, vanotiwo zvirango zveupfumi zvine chinangwa chekungobvisa hurumende yeZANPF pachigaro. VaMugwadi vanoti hurumende yeZANPF inoremekedza kodzero.
Takagara tataura kuti zvirango zveupfumi izvo hazvina maturo, hazvina nzvimbo ine civilized world, hazvina nzvimbo munyika yeZimbabwe, asi zvakadanwa nevemapato anopikisa neanoti akazvimirira oga achishanda neMDCA yakuzvita MDCA Alliance nhasi vachiti nyika yeZimbabwe ngaiswe zvirango zveupfumi kuti hurumende yeZimbabwe yava Mugabe panguva yaiyoyo nehurumende yava Munangagwa panguva yanhasi dzibviswe nezvechisimba, inova hurumende yeZANUPF, hurumende yeruzhinji.
Asi munyoro anoona nezvekukokorodzwa kwevari kunze kwenyika muMDC Alliance, vaClifford Hlatshwayo, vanoti ZANPF ngaitange yarega mabasa ayo akaipa, ayo akaita kuti zvirango zvitemerwe.
Ivo veZANPF ndovafanira kuzvigadzirisa, ngavazvigadzirise vafambe zvakanaka, ngavazvigadzirise vasarova vanhu, ngavazvigadzirise vasaba mari yevanhu. Ndonyaya ingoripo chete, vaekunze ava manext door ari kuona kuchema nekutambudzika nemisodzi dzevana veZimbabwe. Ropa revana veZimbabwe riri kuerera, riri kukonzereswa nemakaro neutsinye hweZANUPF. Saka ingori nyaya yekuti aiwa tofambisa sei gwara. Izvozvo handisi tinoti masanctions, nekuti handisi takapa mainvita. ZANUPF akainvita masanctions ayo nekurova vanhu. Iwo matarget sanctions akaitageta vanhu vane utsinye.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaPride Mukono, vanoti zvirango zvinofanirwa kuramba zviripo kudzamara vanhu vakatemerwa zvirango izvi vagadzirisa nyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Kuramba kuripo kwezvirango izvi kuri kuita kuti avo vari kubira nyika vasakwanisa kudya mari dzavo pajikerere kunyika dzakafanana naEU nanaBritain nanaunited states, uku vanenge vaidange vachidzidyira nokuti kune nzvimbo dzamafaro dzakawanda dzavanenge vachida kuenda. Ini sekuona kwangu sevanhu vanorwira kodzero yevanhu, tichiti aiwa zvirango izvi kana pasina chashanduka paunhunzvatunzva noumharapatsetsetse hwemusangano weZANUPF, hationi zvakakodzera kunge zvichibviswa, nekuti zvinofanirwa kubvaka kana pane shanduko inooneka uyezve inobatika.
Izvi zvatsigirwawo nemurwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga avo vanoti vari pazvirango vanoziva zvavanofanirwa kuita kuitira kuti zvirango izvi zvibviswe.
Vanhu veZANUPF vashoma shoma vakapiwa zvirango zvekudziviswa kuwana mavhiza ekunyika dzinana Britain, America nana European Union vakanzi pfuma dzavo nemidziyo yavo iri kunyika idzodzo havachakwanisi kutora nenhau yekutyora kodzero dzevanhu nenhau yekuti vanhu vakapondwa, vamwe vakapfurwa, vakaurayiwa, vamwe vakarepewa, vamwe vakatochwa. Vanhu ivavo zviri kwavari kuti vagadzirise nyaya dzekodzero kuti zvirango izvozvo zviri pavari zvigobiswa. Harimende yeZimbabwe yavamunangagwa inoziva zvainofanira kuti iite kuti kodzero dziremekedzwe, kuti mitemo uremekedzwe, uyezve kuti vakapomerwa nyaya dzeuori vakaiswa pazvirango savakuda kwashita gwirei nemakambani avo vana Sakunda Holdings vanofanira kuti vavhenekwe vaonekwe kunzi uori hwachona hwapera here.
Nyaya yezvirango iri kusimudza musoro wayo panguva iyo nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vari munyika vachinzwa pamusoro pekodzero dzevanhu pamwe nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemuZANUPF pamwe nemakambani avanodyidzana nawo. Zvirango izvi zvakatanga muna 2002 apo nyika dzemuEuropean Union dzakabuda nezvisungo zvekusadyidzana munyaya dzeupfumi nevanhu nemakambani ari pazvirango. Vaive mutungamiriri weAmerica vaGeorge W. Bush vakasaina mutemo weExecutive Order muna Kurume 2003 waitemera zvirango zveupfumi pamwe nekurambidzwa kushanyira America kwevanhu vari pazvirango izvi. Nyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC dzine urongwa hwokuratidzira musi wa25 Gumiguru dzichikurudzira kuti zvirango zvibviswe dzichiti zviri kuvhiringa upfumi hweZimbabwe. Asa America iyo inoongorora zvirango zvigore rega rega inoti zvirango zvicharamba zviripo pavanhu vanoita zveuori pamwe nekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Vari pazvirango zveAmerica vanhu vanodarika makumi masere uye vanosanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota revasori vaOwen Ncube, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nemamwe makurukota pamwe nevakuru muZANUPF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.